chema kana nokuroverewa nokuti Mwari unoda munhu unopa nomufaro. Mwari unogona kukuwanzira nyasha dzose kuti nguva dzose muve nokuringana kwose pazvose, kuti muwanze mabasa ose akanaka sezvazvakanyorwa zvichinzi, iye wakaparadzira, iye wakapa varombo, iye wakapa varombo kururama kwake kunogara nokusingaperi. Zvino iye unopa mudyari mbeu nechingwa kuti zvive zvokudya, uchakupawo mbeu dzokudyara achidziwanza nokuwedzera zvibereko zvokururama kwenyu, muchifumiswa pazvose mugoziva kupa zvakawanda. Zvinoti kana zvichiitwa nesu, Mwari unovigirwa nazvo kuvonga. Nokuti kushumira kwokubatsira uku hakuzadzisi kushayiwa kwavatsvene bedzi, asi kunowanzisawo kuvonga kuna Mwari. Mashoko aMwari kuvanhu vaMwari. Tese tichiti amen.
Ana baba wedu isapotomeswa ari kushumira. Haleluya. Ya sha. Thank you.
Thank you. Hakuna chino chinoneza sekuba kana kugamuchira ari gara redu raka amerotsaka condition waere kuti rakajaira kugamuchira ende parinogamuchira pamwe pacho rinogamuchira nemufaro pamwe pacho richinogamuchira rakatsamwa amen but richigamuchira but when it comes to giving kashoma kuti ganda redu iri risvike parinopa nemufaro amen zvinenge zvinorwadza kana kuti zvinotorwadza asi kune vanoziva the secret kana kuti bhaibheri rinohwara notaura asakaenda kumwe kwese rinohwara toti wakaropafadzwa ruoko runopa amen harina kuzotaura zvaro kuti rinogamuchira rinoita sei tinoropafadzwa kusvika papi but daiva kuri kuti rinogona kupfuura mberi raigona kuti cast is the hand that receives amen but harina kuzodaro zvaro bhaibheri but kana kukompeya kuropafadzwa kweruoko rwapa neruoko rwagamuchira amen which means kuti bhaibheri rakataura kuti in terms of kuropafadzwa munogona kuropafadzwa vese amen apa nehagamuchira amen but the level yekuropafadzwa inonosiyana amen rakatoti blessed is the hand that giveth amen which means kuti rakatotaura kuti kana ruoko rwangu ruchinge rwatopa chete pane ropafadzwa amen ruoko rwukatotambanuka kuti rupe there is a blessing amen runogamuchira runogona kugamuchira zvaro kana paine blessing or there's a level of blessing but bhaibheri riri kunyanya kuemfasaiza kune rwapa amen ndanga tiri kunakirwa nechidzidzo patanga tiri kunzwa nyaya yaabrahamu nasara bhaibheri rinohwara totaura makore rohwara totaura kuti maziso evanhu zvanga zvaakuda kuitwa namwari panguva iyi was actually impossible dhatso rakazera vamberi richiti pangave nechinhu chakaoma here kuna mwari amen is there anything too difficult for god because dai ranga risina kudaro it means kuti taikukonkluda kuti it was too possible but bhaibheri rinovarakutonaura kuti zvanhu zvaakuitwa namwari apa mumaziso evanhu zvanga zvisingazogoni kuti zviitike because of age zvekuti dhatoritirakazvitotaura kuti sara anosvika paanoseka amen because kuudza munhu ane 25 years ane 30 years kuti musho ane mwana ukana achitoseka aine murume unless kana paine izvizvi zvikwane zvimwe zvakuitwa zvefamily planning but still unomura kufunga kuti hazvidini nemwari kutaura kwaita kozi zvandakaita hazvidini hazvishandi handii but ukaona munhu ane 90 something years akuzwa kuti usho ane mwana sara had every right yekuti aseke because it was impossible but zvakadaro abrahamu ane zvaanoita ende zvaanoita izvi takatidzidziswa nezvazvo in terms of giving regai mhane patavereka mukati mwezuva ranhasi kuna second Corinthians chapter 9 from verse 6 to 12 patiri kunzwa Paul ari kunyorera kereke paCorinth ane zvaari kutaura kukereke iyi but ndanakirwa ukaerera from verse 1 yechapter 9 Paul anobvataura kuti there is no need for me to write to you about the service to the Lord's people hanzi ndakakutarisai kereke yepaCalvary panga pasina zvapo kuti chekuti ndikunyorerei zvanga zvisina basa kuti ndikunyorerei But I don't ask you, for I know your eagerness to help. And they have been boasting about it to the Macedonians. Sapo Arushka Kereke from Macedonia. My Arush Kebabo, Arbuta Rajabak Kereke or in the Ali. But Arbuta Rajabak Kereke from Olim. Imani Macedonia ever put to Mono and Kopa. Many will not go back to the beach when they get in the back of my army. Mamma cannot go back to Copa. But Panama, now we have to look at the great good day. She beats when they get in the air. We cannot go back to Copa, who go back to my army. So, time to know about my job. There's a good advocate. Never to our own, but let's say you army. That's the other thing you can believe. So, that if I know where now, what you are going to have as I am. This is a kind of knock as a natural of sort of thing. This is a yari, honey. The poor out of that was a kind of knock about you. But I'm not going to put it which one of some look at here. We can't find it somewhere in the way. Asikuona zvakanaka zvamunoita. Hatisi kuda kuti ndizonyare. Nekuti ndataura zvakanaka pamusoro penyu. Amen. Ndipo vari kutaura izvozvo. Saka ari kubva aenda pamberi achitaura kuti but I am sitting, I don't want to see my brother. So I thought it is necessary to ask the brother to visit you in advance and finish the arrangement for the generous gift you had promised. Zina zvizhinji zvakapromisa. And zvakazvipromisa tega, amen. But the point is that I've been told, izvozvo zvakapromisa izvozvo. Zvinganake mukazviita, amen. And I'm going to tell you, kwete kuzviita muchinyunyuta, amen. So I'm going to wait to run the new time. New time. I'm not ready. No one is ready. Who no one is ready? Which means that you no longer have been touching. And you still have to check on that. But you see that you should no longer. Amen. So we should go to Tarisa. We are going to Tarisa. But if we go to Tarisa, we will have to check on Muno muna kufanana, amen. Jokuti, muno zote, but inga ndaraisa chinchaka nangwani, but where are the results? The results is akabatwa mumu itiru, amen. The way you have done it, ndo ya kato bata, nituru, amen. So when we are doing things, we need to do things, mune kufara, amen. But I anger, but you look at you. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. Amen. Sarayana is Pabuchara. But he who saw it sparingly shall. Kuna wano zivai, kana mtuna wano mwenga. Uko wana Bible, unashanisa, the way to kuti shao. It means kuti, jarata ure yono, isho, shoko, shoko, ni? Right, Bible, unashanisa, the way to kuti mei. Uwezi, shino mwana, kutoko kuna kuti mwana, kuti, whenever so sparingly, may you reap also sparingly. Chito nishu nukuja kani? Chakana anga nizi? But Bible, I don't be some may. Because we may, It means we pray two ways, I did. So we have done, and so we have done. But when I read this song, it means we have done another way. So I don't know if you're not ready. So I don't know if whoever sowed sparingly shall reap sparingly. It means we have done another way. I don't know if you're not ready. I don't know. I don't know what to do in terms of quantity. But as a matter of fact, I'm saying that I'm very good. Because if you show my show, I'm quantity. Amen. Show my salary quantity. But I'm not very good. I'm saying that I'm not 41 to 44. Jesus, I need to do the shine over. About giving. Bible not allowed to just so I don't see a man of Ghana. Man, what we have a cheap as people. Just so I don't know Ghana. But who be watch people? I'm from the other country. There's an all knowing voice. Mama's not going to go on a real life on Ghana. So I'm going to sit here and produce the name. The offering basket. Just on my way of Ghana. I'm the one who we are. My cheaper. By the matter of Papa, it's our one. Yes! Roman, I thought I would do that kappa in their abundance. My wife is a commander. Not a boss, a commander. My final sugar chamber in Oya and with two copper coins. I don't know, I don't know, small copper coins. And when I saw that, I which were equivalent to 2 cents. In terms of value, my wife is my paper, I don't know which were equivalent to nothing. But chamber E. Pay it for your food. Bible, I explain a good thing. This is all she hates. And no stress, Jamaicans. So it means good thing. When I tell me, when I don't tell you, I don't wish you so much. But when I tell me, I don't know stress, Jamaicans. Jamaicans. Ele pagar para ir comprar e fez o que ele pô o senhor já era com a chula aí já porque o meu essa mulher que parece o chá papa uri é o meu aqui o meu essa mulher que ele fez o que mona era 100,000 ali a cada visa $500 a não olhar para o chula que parece chá papa é mas a nossa rede nem de 9,000 giving, if it's a chamber, pay for your issue visa, 2 cents. Just remember my Mr. One. Oh, my name is my disciples. Oh, my God, you look over now. Now, look at this. Maybe next dressing, I get a chamber. Could you just buy for your Mr. Bank with Mr. Visa, 2 cents. Yo man, vada, chumomirai. Chumere, yo, pisa, chumomirata, mese. Why? Because Jesus looked at the sacrifice. El chavati, nani, zavani, beche kuti. Mono, zia kuti. Papacho, mundi, zi pomocho, tu nabu da makasa na mwari, anki. Dozi, ma, anki, makasa, anki. Kuta gambling na wali aliki. Ama zangu. Rekao lishimishi. Hatibi mwari. Kuchitubiwe. Amen. We don't give God for us also kuchitubiwe. Amen. But we give God because we have already been given. Amen. The reason why it is mwari mwari. Nekuti akato tipa. We have got
kumashure.
And it's people who start to question. And it means that But when you go to the mushroom, don't expect to have this. She buy it. She wants to have it. What's the super plan? They put it. They put it in my body. What is it? I never mention everyone, everyone must give because he decides in his heart. Everyone must give because he decides in his heart. That is, it's like we're going to have a bad and don't say away. Because I'm not going to be a bad. As you have decided, several decided why you must see that people of Shaganaka now Abraham got that scenario. Go. Remember, Abraham had been given one and after 90 something years. And that's just another relay. But it's kind of, but okay, this is 22. One after Abraham after 90 something years. My daughter, Abraham, amen. What's that about it? Abraham, you can put it to him while I walk. One year old. Huh? Jolie. God tested Abraham. God tested Abraham. And you know, I was telling my now, your only son, whom you love. Amen. But the right of the self, I don't know the old man. And the right of the self is the egg. Amen. The right of the self is no one's question. And it is, the root is easy. And it's not about the asumarat or anything. I don't know. I'm not going to say that. Yeah, and I am Aaron, which means there is no substitute. Huh? And when I'm not talking, I'm not pastor, the bill of jump home, there's no promise that I'm not going to go. And I don't know if Abraham rose early in the morning. Amen. I don't know. I don't know. siya vakomana vairi behind. Remember, ana kuzara Isaac. Vakomana ana kuauta. Kuti kugomoka tipenda uko. Anditi tipiriso katana shansa the chip. Anditi akasa kuauta. But ana kuzara kuona kuti ndakugwenda nemwana kadi. Kuna na mata anditi. Ndakupenda kuna na mata. Anzi pano sia pano takura huni Isaac ndo pano bvunza kuti but zvino zvese I think panapa tinazvo anditi pane chinhu wanti anoende tisi kuona handisi kuona chipiriso chacho handisi kuchiona panapa chiripi nandikuta zvakanaka kuti hama dzangu unomona kuti takatobvunzwa nechipiriso kuti wakatobata chipiriso chako uri kutouya nacho kuya vidya chonaona kubvunza kuti matanango here kuti nhasi ndi 18 handiti ehe mwedzi wakunopera handitia rendi haretu zvimunomuziya panapa kuti kana mwedzi wakunopera adati ata mari yake handiti ehe haatambiri naya handitia ehe anodai arikuna mari yake handiti chipiriso chinokubvunza ichocho. Chinonoda kubvunza kuti makamona kuti tichemera kutovhara rei handiti ende chemukaraya vhara munoziva zvazvoreva ka kuti next time ndekwaurachi kumura fizi handiti makangano here handiti chipiriso chiri kudini chiri kubvunza wakachibata chinobvunza kuti watasakapinga akapakitika mapiritsi so uchona akutopera handiti ebp yeshuga handiti uchona achitopera handiti wabata mari inokubvunza kuti makangano here kuti mapisa adarii anotengwa ndii nokubvunza kombi muchakwira nei kombi kuenda kubasa uku makaendesa mari kui handiti kombi muchakwira nei kuchitanga pakaitika shuga uchona shuga yakudii wabata mari uchona shuga yakutorii ende kwa mabata chipiriso ka handiti maziso ndo anovhurwa kuona zvaakupera handiti kana usakuibata kudakuiendesa handiti zvaakupera hazvioneki but usaunobata kuti nao ndakakuenda kunosiya zvipiriso ndotakakuona maproblems yasazvii ende chinotokubvunza chipiriso ka Ani bakwa ani 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 vachosa huni vachisa matongo vachisa everything kuti abrahamu mashoko aiudza Isaac ndeyekuti chii bcause abrahamu vakutaura kuti the lord who uprovide handiti but zvaakataura Isaac handizvo zvaakaudzwa nani namwari handiti mwari akasaudza kuti ndichaprovide mwari akatotaura kuti aurikuenda naye ngechipiriso the Lord will provide. Maneta zvaunoita hanzi aisa mwana asi mudzabanga hanzi and the Lord said now I know. Saka mamusikazi here vanhu zvakafanira kuese uku zvanabva zvese kunamurangukonona uku mamusikazizii mamusikazizii here mani ndakuenda mafinance handiti ndasimudza mari yayo ndakuenda ndakuchinyoresa mafinance mwari ndopaona kuti now I know bcause mwari aitozviziva kuti it was possible kuti pese kwafamba and what was going to happen zvaigona kuchinja pfungwa dzaabrahamu and otochinja pfungwa And it's for the pizza, man. Why? Aite. But wakati ukaona munu, aisa wana. Asunga wana. And it was Abraham, aka asunga aisa, kisho mto sunga chepo chepo. Jeku mega shoka, ana wana wenda, amen. Ha? Bwosi, taya wakata musunga ta. Aira utisa. Kushika pukita alo baita baba, utahala upaya. Aitisa aisa. But aka asunga, jeku ta ana wana wenda. And it was a tribulation that put him down, down in. Down by. And man, now I know. Now I know. Jnozi, you know, this is the more Mesau, Talisa. Oh, I want to buy it. And the end of the end, Abraham said, Abraham, he named the place. Jehovah Jireh. Amen. Which means Jehovah Jireh was not the name of God. Amen. It was the name of the place that was named by Abraham. Why? Because he actually realized that he provides. He is truly a provider. So, Papa Pacho, I just call him a provider. Oh my, amen. What is the piece of truth? She's here, man. Truth of she's here. I did it. So, when we expect to go to 20, to 20 Jehovah, right? Jehovah, I ask for a name, what is the piece of truth? She's here, man. So, my name is Pastira. Giving. That's what I got me. I'm not sure. I think I say. But Elijah, I don't know how to transform our lives. But it's not even up. As put out in Korean, I don't want my things. I change, amen. But I have to see that I have to change.
Which means we find out about Vulani. And I
zimine mvura ane pari panoramba manyaya yechingwa nyaya yemafuta panoramba manyaya yechingwa chete panoramba manyaya yemafuta ane ndopandaa kusimuka nyaya ipapa Alinia de Mata da Quadisa. Eh, I am a man of the money. Eh, I want to suppose that's the Roma. Huh? I don't just want to say, we couldn't be had a huh? Never mind, I am. But I don't know, I am full. We are big to get. I'm not fancy. Anzi, mwana wa ndoa nani? Edan, anzi kandira, wapo au ya nacho? Edan wa nani kasha na kumjadi yangu? Mwenye jambo la nanga, alivuta nishaisha, kana dapesa, anzi wote chao hani? Nenu mwana kasha na kumjadi tese, anzi, so anzi kana shipera shiko pina shi? Tese, anzi. Pada mana nama orang unsa? Di tangan ini kan ini? Karena rasa, ibu musuh kau ni mana awak? Ada cerita di luar mana yang baru kita? Ibu melayu yang diskas, mana dah baik? Anzi, kubai papa. Ada orang di mana kau semua tuai? Di kunci makasih ayah cingwa, makasih ayah mufti. Pada mana kau ni luar baru? Khusus kafe mana ini? Sah ini seperti ini seperti. Why? Because we are not obeying the God, the Lord's instruction. Why are we not obeying instruction? We are not obeying. Huh? Amadam, I saw a little thing. It's a choice. And it is. We have a choice. What I just got to put into our position. Put it into our own. Amen. We have a choice not to do it. That's it. I don't have a problem now, I did it. And I just went out of the church, I did it. Don't worry again, I did it. Then don't worry, I did it. See what fun I did it. Can I go out of the city to our room? That's it again, it's just a fool with that, I mean. I did it. But I tell you, Puti, when we do it faithfully, take a shit of the rest. I said, Puti, it's not about amounts, but it's about the heart. We need to do this. And when we do it, Do I say it? I said, you are a reality. You are your own reality. When you do it, no one will say. And you remain faithful to the target. Why do you have a easy amount? Why do you have a key? The sacrifice, but look at the heart. Someone has Pazira. If we do whatever we are, shall we be a taste? Massachusetts, shall we come Kerede? And it's Galenia Kuaka, and is it? Jesus was Peter. Let's do it from the heart. And one don't want to Jerak. One I want to Jerak. He looks at the heart. Sadem warat bazira. Sadem warat shubafat. God multiplies whatever. So take a tiny, tiny gesture. And it, God is a God of multiplication. You might want to multiply. He multiplies. Shall we? The Nete kuti Bible notara kuti 10% alidi. Naite kuti mwana akutaura kuti ngaende kufa alidi. Akatorine nayo alidi. Vanotisara nayo uite zvaunodii. Zvaunoda nayo alidi. Pai kana pane chinhu chinoedza 10% iyoyo. Kuti iuye futi ka inodii. Inoedza. Saka dai mwana wakati 50 ati mwana wakatoti mwana kudzana wawa. Akasatotaura pamesendi chaari akakura alii ndikatotaura zvamuzveteni andii ngaikaichoita zvaunoda nayo ani mwana wakati ngaite 50-50 aigeresiisana navanhu ana daitizipotese andii but mwana wanu asi ndikuda teni chete naitetaura zvavadii zvaunoda nayo but teni yacho kuti titendeke pateni iyoyo pane nyaya saka dai mwana atibatsira but tiri kutadza kutendeka kuna atipa 100 andii atipa 100 ka ndiye ati kutadza kutendeka kuti tirimupe 10 hama dzangu ndaichainzwisisa vari kudhark world how they sacrifice kunaka munzwa zvinoitwa kun'anga maprofita kuchiichi handizi handizi ka ukaona kumusha munhu ashinga kutinha mombe mudanga kutinha mombe mudanga kuendesa pan'anga ya murikuona kuna the level of sacrifice nemunhu ee handizi ende zvaari kuitirana hakusi kuti zvake zvifambe ame but ndei kutikuti zvako sadii sabamba adii but ari kusacrifisa kuendesa zvake kuti zveumwe sadii but iwo hausikuudza kuti zveumwe zvifambe adii but urikuudza kuti zvako zvidii but kuti zvakuudze kuti zvako zvacho zvifambe ndokuri kurwadza ikoko sauri kurwadziwa kuudza kuti zvako iwo zvidii but umwe munhu ari kuendesa kuti zvako zvisadii saka uriati mamba tozviitisa utsinye handii tetozviitisa utsinye saka imizi kuti tiri kubatsira vari kudhark world kuti zvizvedu zvisadii zvisabamba mozi mwaranzi mwari anoshanda nemaprinciples handii saka kana wakati give and ichavi give and unto you adii inimizi ukasapa mwari vanokutendeka kuprinciple yavo handii vanongomirira pauri kuti vari kuti give paapaya handii iwe ukasapa it means nothing will also be given handii saka inimizi kuti if nothing if nothing is given to you uko kuna aendesa mombe kuti nothing also sapiyokora handii it means mabatsirana murikuona yacho wabatsira uyo kuti zvavo zvisadii zvisafamba sadai mwari atibatsira dai mwari atibatsira uchaseve to draw apart izvi hazvisi zveku hazvisi zvekunyengera handiti hazvisi zvekubhabhatirana handiti the choice is yours handiti choice ndeyako handiti kuti uri kuda here kana kuti hausi kudii nekuti kana usi kuda hapana anomboyaomba kwakachindoka achiti handiti iyo ndiri kuziya zvavakakohwa handiti ndiri kuziya zvakakora kudii kana unosina zvakuti hapana chavakakohwa all is well but dai mwari vachibatsira just to remain faithful when God has blessed us zvinova zvaari kutoita heis blessing us and let's also remain faithful to God dai mwari vachiisa zvakanaka dai mwari vachiropafadza pandaa kusvika mukupedzisa whatever we do let's do cheerfully. And my mother is a cheerful giver. When I know by your father, It's not about the value of vegetables, but it's about the which one I ask for, ask for push, but we are not for my I did it. We don't need to announce our we have to do it. We know what the Lord has done for us. We know what the Lord has done for us. I remember We don't need that. It's not a way. And it's woman Alconzi, I don't see English. As I was speaking right now, Panama is the Alconzi nation. My wife might not even hear about them. My wife is not an answer. And it's not a way. So it's not about it, but it's about us understanding what God has done for us. But when we are here, it's because of His grace. There are so many battles. There are so many battles that people will be walking. And that's not a warning. Those battles. Ama zamba, we don't need anyone to preach to us. We don't need. We don't need anyone. Kungoti mwari kuti why? And the power of your beauty, the one who has power of God, one America, unayo. Amen. Because now I'm trying to put you in the bush here. John, do it. It's a song that we can sing every day. Because every day is a year, that is. So I mean last year radical last year. Which means we can never be able to learn us. So put it to the palm of palm with Jesse. And it's a change of reading. That's what I was here.
Pa, Enzi, Rata, Mutse, Sabawe, Zonzi, mafuta nechimbo ndopa yakanzi handisina chadzina chandina chandina. So pamwe pacho we have to value the presence of God in our life. Patinofamba pamwe pacho kunzi pane zvinhu zvekuti unouya nemota inoiswa fuel but unouya nedhora. Zvinhu zvacho kuzvivhaliwa kuti hazvisi kumeka sense. Pamwe pacho unoda kuitirwa naMwari but Mwari wacho wakambomuitira here. Was a giving in a kamwe kanenge kakudzimba kainako zvino. But kusaka tichiita revival, revival inangoti tisvike panguva yekungoziva kuvhaliwa Mwari. Ende kuziva Mwari kunovhaliwa nekupakwapa. Mapira onda Mwari ndomazira onda Mwari. Tinoramba tichina mata. 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 Tichina mata. Mwari tokutendai masikati anhasi. Nezita pamambo Jesu Kristu Nazareta. Totanga Mwari kuti mutirekerere. Pamwe pacho takakutadza. Mwari nekukupai mvura. Tikakunyimai mafuta. Mweya mutsvene mumasikati anhasi in the name of Jesus. Matishanyira nemutoo unoshamisa. Vasvika pakati pedu Mwari. Thank you the Holy Spirit. Zvokutendai nekuti Mwari hamuchinyadzisi. Tivataura pakati pedu Mwari mune zvamuda kuti zviitike pakati pedu. Nokutendai Mwari muzita nemuropa raJesu Kristu weNazareta. Tiregererei Mwari takatadza pamberi penyu. Takauya nezvisizvo pamberi penyu. Vati Mwari tazvinzwa zvamataura chitii titange patsva kuti tiuye pamberi penyu zvakafanira pamberi penyu. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Mumasikati anobatawa kubva panzvimbo ino Mwari. Zarurai misuo yevana wenyu. Patiri kudzoka Mwari tine shuwa neashuwarenzi kuti pane zvatiri kuuya nazvo. Pane patakasiirira Mwari pamwe pacho takakunyimai chokwadi. Vati mweya mutsvene masikati ano matidzidzisa mweya mutsvene. Makati Mwari takanyima pamberi penyu. Vati Mwari we are coming before you God. Tine zvakakora pamberi penyu. Tiri kuuya nemafuta pamberi penyu. Tiri kuuya nechingwa pamberi penyu. Mvura takakupai kare vati Mwari takakuuya nechingwa nemafuta. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Matibvira makusiri Mwari. Makati Mwari tendesekai be a cheerful giver. Muchitanga nesu mangwana nepachidzidzo. Mweya mutsvene ndiri kunamata muzita nemuropa raJesu Kristu weNazareta masikati ano. Mweya mutsvene svikai pakati pedu. Matibvundunura mweya mutsvene matidzimbira. Vati Mwari tataa kuti tiregererei Mwari. Taakuchidzoka pamberi pedu. Mweya mutsvene kuti tinokupai Jehovha mweya mutsvene. Chitipai henu Jehovha zarurai misuo yakavharwa. Mweya mutsvene zarurai mikova pakati patinofamba. In the name of Jesus. Vazviita Mwari. Mumasikati ano. kuzita nemuropa raJesu Kristu weNazareta. Dzimwari dzenguva kune zvirwere zvakagara patiri. Nenyaya yekuti Mwari pano zvatisina kuita pamberi penyu. Nekuti takazvinzwa kuti nepakadurwa papaka zvakaitwa naAbrahama. Nemombe dzaisabereka dzakatanga kubereka. Ndiri kunamata kuzita nemuropa raJesu. Patichapa kuimba yenyu mweya mutsvene. Ndinonamata kuzara kwako zvibereko muzita raJesu. Mazvita enyu mwari. Mazvita enyu mweya mutsvene. Ndinonamata muzita raJesu. Yes, Stephen, madani mwari ngarangarirwe. Ngaanyikwe muropa gavaya namwari. Muri yake ngairangarirwe. Kwaanoshandira ngakurangarirwe. Paanofamba ngarangarirwe. In the mighty name of Jesus. Mazvita mweya mutsvene vanhu masikatikanai. Zita renyu ngarirambe richirumbidzwa. Kukudzwa kwenyu mwari ngakurambe kuri pakati pedu. All the honor and all the glory remains unto you, God. In Jesus' mighty name. Mazvita mweya mutsvene. Mumane masikati anu zita renyu rirambe richirumbidzwa. Kugona kwenyu kurambe kuri pakati pedu. Mazvita enyu mweya mutsvene. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Patakubva pano mwari ndaakudziklera in the name of Jesus. Mweya mutsvene patakubva panzvimbo ino mweya mutsvene. Zvishamiso zvakasara kuitika. Zvinana zvaita nekuitika pakati pedu. Kune watenga kuzvitorwa kwezvakare ino mweya mutsvene. Tangai kurapa nyama dzinorwara. Mweya mutsvene ndinodaidza upenyu. Zvakanga zvakufa ngazviite upenyu. In the mighty name of Jesus. Mazvita mweya mutsvene masikati aro. Zitarani rambe richirumbidzwa. Kukudzwa kwenyu mweya kurara kuri pakati pedu. Mazvita mweya mutsvene. Ndinonamata nezvirwere zvaane mazuva inakona. Zvakanga kuri kutaura nemwana ndikai. Kuti hazvinei nenguva. Hazvinei nemazuva. Hazvinei nesituation yamina yakaita. But nothing is impossible unto God. In the mighty name of Jesus. Mazvita mweya mutsvene. Masikati aro. Venyu zita rambe richirumbidzwa. Kugona kwenyu mwari kurambe kuri pakati pedu. Mazvita mweya mutsvene. Takutendai nekutendai mwari kukuongai. Mbiri yese piwe imimi. Nekuti ndimi mwari muzita nemuropa raJesu Kristu weNazareta.
Haleluya. Haleluya. Zvakare vakataura kuti kupowa kuzona kuna Mwari. You did it just to give.
Thank you.
But he gave this only to the son. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you.
Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you. Jesus, thank you.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.